Vanhu vazhinji vekumasvingo havasi kuratidzira kufarira chiitiko ichi, sezvo vakawanda vari kutsvaga nzira dzekuwanira mhuri dzavo chikafu. Ongororo yakaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vagari kumasvingo havana mufaro wakanyanya nepamusoro pekurwisana kuri kuitwa muZANU PF. Kunetsana uku kuri kunzi kukanganisa gadziriro dzebhavhadhe iri, zvichitevera kumbomiswa basa kwakaita sachigara weZANU PF masvingo vaEzra Chadzamira, avo vari kuzviramba nekutsigirwa nevamwe vavo mumasvingo. Vachadzamira avo vanotungamirira chikwata chiri kugadzira bhavhadhe iri vakambomiswa basa mubato ravo napolitical commissar weZANU PF vaSevia Kasukuwere vachipomerwa mhosva dzisina tsarukano. Asi vanoziva zviri kuitika mubato iri vanoti vachadzamira vari kufira nyaya yekusatsigira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vachadzamira neutungamiri hwemasvingo vanonzi vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vari kunzi vari kunetsana naamai Mugabe muhondo yekuwana munhu achatsiva Mugabe kana vachinge vabva pachigaro. Vachadzamira vanoti gadziriro dzemabiko aya, ayo achada mari inosvika zviuru mazana masere zvemadhora dzava pachinhanho chepamusorosoro. Vachadzamira vanoti kunyange kune zvivhiringidzo zviri kuitika mumasvingo, vakakwanisa kuunganidza mari inosvika zviuru 35 zvemadhora.
Vamwe zvavo vanoita biribobo avo kuda kudzivirira kuti masvingo ionekwe sekuti haidi president, asi we are behind our president and we will support him to the end. So far taane maresources akawandisa ngombe dzausvika kuma 43, chikafu chose chinofidha vanhu, we have tons and tons of maize, then transport is available kusenga ma districts ose. Mari so far mari yavapo it's about 35,000 I think.
Vanoongorora vanoti mari yakatorwa naChadzamira ishoma zvichikonzerwa nekurwisana uko kuri kuita kuti vamwe vasare kubvisa mari iyi. Mumwe mutsigiri weZANU PF wechidiki akaramba kudomwa zita rake anoti gore rino mafaro mashoma nenyaya yemvonga mupopoto iri mubato uye nzara iriko.
Maonero angu ndeyekuti gore rino mufaro unosiyiwa nesu sevanhu vanotsigira vaMugabe seva vamayuthi kunyanya eZANU PF mushoma nekuda kwemanyongori ari kuitika mumusangano medu. Tichitarisa zvakaitika nezuro zvokuti varwi verusununguko vamawa veterans adorohwa nemapurisa, ndo zvimwe zviri kutiita kuti tisautarisira kuti kuda zvinhu zvedu zvikafamba zvakanaka gore rino iri. Uyezve masvingo inozikanwa kuti ine zhara, nyika yese ine zhara, asi kumasvingo yakawandisa. Saka iwo mufaro wakadaro hatingavine mufaro muzhinji nekuda kwekuti tiri pakati pezhara. Taitarisirawo kuti zvisinei nekuti mutungamiri wedu wemusangano wedu, taitarisirawo kuti dai vanga vambosendeka pfungwa iyo yemafaro egore rino, mari iyo yaenda kuti tiwane zvokurya muprovhinsi medu.
Vamwe vagari vanoti havana hanya nebhavhadhi iri uye nguva yekufarira zuva iri nekuti vakaomerwa neupenyu, nekudaro vari kutoshingirira kuita mabasa avo kuti vararamise mhuri dzavo munguva yakadai.
Vanhu vari kutokonzendera nekutsvaga kuti vararamisa sei mhuri dzavo, vari kutsvaga chekuita kuti dumbu, kwete kuswera uchinetseka nekuti purezidendi anouya kuya kuzoita bhedhidhe rake muno. Handi vanongonodya vavakuru ava ikokoko. Hamuna zviri kuitika, mumwe tingoda kuzvitsvagirwa mari dzedu isusu zvepresi dzebirthday dzavo idzo, tongozonoonawo musi wacho wazvinge zvasvika. But generally isusu hatizotomboda kumbozvifunga kuti kuri kuya birthday.
Mudunhu iri hamuna zvakawanda zviri kuitwa kugadzirira migwagwa yakapoteredza masvingo uye inosvika kumasvingo eGreat Zimbabwe sezvinosiitwa nguva dzose munzvimbo inenge ichiitirwa mabiko avaMugabe. Mapurisa nemasoja haasati atumwa kunochengetedza nzvimbo ichaitirwa mabiko aya. Kunyange hazvo vaMugabe vari kusvitsa makore 20 musi wesvondo kukadzi 21/2016, mhemberero dzavo dziri kuitwa svondo rinouya musi wa27. Vachitaura pamusangano wakaitwa kumasvingo svondo rapera, mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vakakurudzira vanhu kuti vaende kunovhiringidza mabiko aya senzira yekuratidza kutsutsumwa kwavo sezvo vanhu vazhinji vari kufa nenzara munyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.